chikuru chino fana kuone padeshe kuti rwendo urwu runofanira kunangana nekugadzirisa matambudziko nenyonga nyonga iri kuMozambique kuunza runyararo nekusimudzira kodzero dzevanhu veMozambique kunyanyanyanya vari kunzvimbo yeCabo Delgado vari kushungurudzwa zvakanyanya asi chakakosha tishe kuti vamunanga kupavanenge vachifamba kudaro varangarirewo kuti zvazvakanaka kuti kuMozambique kuve rine runyararo nemuZimbabwewo munofanira kunge muine nzira dzakatsarukana dzekusimudzira kodzero dzevanhu izvi zvinokosha kwete kungosimbira kuvavakidzani chete asi nekumbawo tinge tiine runyararo kusina mhirizhonga kusina zhoweza kuchiratidza kuti kwese kuri kuremekedzwa kodzero nemitemo yenyika
tichitarisa iyo Sadc Extraordinary Double Track iyi iri kutarisirwa kukurukura nyaya muri kutaura imi yematambudziko ari muGabo Delgado muMozambique zvii zvikuru zvamunotarisira kuti dai zvaburiswa kubva munhaurirano iyoyo kana mumusangano iwoyo
chikuru chiripo ndechekuti pange paine hwaro hwekupedza zhoweza rekuCabo Delgado asi dambudziko guru chimhingamupinyi chinofanira kuti chigadziriswe ndechekuti hurumende yeMozambique mutungamiri weMozambique vaPhilipe Nyusi havasi kubuda pachena kuti vanoda rubatsiro runobva kuvavakidzani vari kuchamhembe kweAfrica vaNyusi vari kunokumbira rubatsiro kunyika dziri kure kure kunana America kunana Britain nedzimwewo nyika asi vachisiya vavakidzani tinoziva kuti sangano reSADC riri kutaura pachena nguva nenguva kuti rinoda kuti ribatsire kupedza dambudziko riri muMozambique asi zvinotongoitika chete kana iyo Mozambique ichinge yataura kuti veduwe tatsvatidzimureiwo kutsva kwendebvu ndopega patinowana kuti panozoita mukana wekuti vatungamiri veSADC vapindire nyaya dzacho
pane vamwe vanokutyirawo kuti hondo iyoyi iri muMozambique inogona kupfachukira ichipindawo munyika dzakapoteredza dzakaita seZimbabwe kana ana Zimbabwe nedzimwe nyika vatorawo matano muhondo iyoyo zvii zvamungataurawo imi
dambudziko ratovapo zvekuti iko zvino zvekuchatyira kuti inopfachukira chingatoitika ndechekuti kana hondo iyi ikaregwa yakadaro inotopfachukira chete kuti nenguva isipi varwi ivavo vapanduki variko vanenge vava nesimba vava kupinda munzvimbo dzakavakidzana neMozambique vana Zimbabwe vana South Africa nedzimwe nzvimbo dzakadaro saka chinotodiwa ndechekuti pakurumidze kuwanikwa zano rakanaka rekupedza dambudziko irori risati rapararira